pane mukomana avaigara naye wechirudzi chesouth africa anga achinetsana naye saka akatanga kupisa imba akaita kunge apisa imba yake asi ndobverabatira neimba kwanga kune vana saka mukubatira kwaakaita pari zvino izvozvo vachiri kutsvaga mukomana wekuti ari kupi asi pari kubudawo nyaya dzakatisiyanaisiyana nekuti pane ari kuti akaonawo achipisa manga makarara vana saka maitikiro azvikaita baba naamai nevana vaviri one anonzi Miriam ane 17 years neanonzi Tadiwa ane 7 years vakabva vachira imomo but masurvivors asara izvizvi vatatu pana Vanessa ane 17 years ari kupahospital but akachaya 65 degrees and face yake beyond recognition ari intensive care unit then potitatenda mutwin watadiwa ane 7 years kutsva kwake iri 40 degrees then Taylor 9 months kutsva kwake i 46 degrees vese vava kumabench unit
saka vakashaya ava vati varadzikwa here zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita
vakashaya vasati varadzikwa sofa pandakataura navo pari kudiwa budget ye45,000 rand asi mari yatinayo izvezvi i13,000 rand yatotsvaga rimwe rubatso rwe32,000 rand kuti vatore mitungi yavo i4 vaendeswe kuzimbabwe inoradzikwa kufanati
saka vanenge vachida kubatsira vanoita sei
vanoda kubatsira vanobatsira pane vanonzi Rotani tasara naro ndiye anova mukoma izvezvi mushakabu anobatika panhamba dzinoita 0027 73 047 8196 0027 73 047 8196 kana kuti dzimwe nhamba dzavo zvakare 0027 84 25 28 000 0027 84 25 28 000 kune vanoda kukwanisa kana kuisa maakaunti mavo vanoshandisa yatinoti kuno kusouth africa netbank bank ine branch code inoti 10 33 10 branch code 10 33 10 account number yavo 10 31 99 59 78